zvechokwadi kurelimaini panzvimbo yakamboita tsaona relia pamwe chete sapo paita zvekare tsaona yakafanana neiyoyo ikashaika vanhu vane chitsama kunyange vakukunyatsizikana kuti vangangova vangani asi pane mitungi yakuiriswa mitanhatu kusvikaza zvavaite zvino zviri kunze.
Saka vari kuedza kubatsira vakawirwa nemugodhi ndianani chaizvo?
Zvagara zviri mafadha akasiyana siyana ehurumende kusanganisirawo nemigodhi mikuru yatinayo mubhindura Fraser Reserve Mine to ekanto nemapurisa ezvetrafic nevamwe vose vari kugama chose kubatsira kuburisa vanhu avo. Asi mazuva apiwa ndeidzaanhu vari pasi vaane kutyira zvekuti vanogona kunge pakuzoshayika vanobuda vari vapenyu.
Saka sekanzuru muri kuitawo sei kuti pasarambe pachiitika njodzi panzvimbo dzakaita semugodhi uyu nekuti pari kuramba pachifa vanhuka?
Kanzuru kubatanidza nehurumende nemapurisa ezvetrafic tafamba kubva marimwe zuro tichiedzera vanhu vose kuti renimaini nedzimwewo nzvimbo dzine zvimamaini zvakasarasara zvakavhurika takuchivhara zvachose nzvimbo idzodzo. Saka tanga tichishedzera kuti zvingada panogona kuendeo vamwe vainge vakapinda pasi pemugodhi vakwanise kubuda vane kuvhara tivhare zvachose kuitira kuti tisazowana zvekare tsaona dzakafanana neigodhi nekufamba kwemugodhi.